Musoichano zuro dalawika chamiswa pakomiti inovanga vanenge vatadza yanga iramirwa nemabazi ehurumende anosanganisira public service ne Ministry of Education kauya tikapinda mudare iroro asi pari zvino takamirira kuti zvese zvakakurukurwa nezvibuda.
Vachere, nyaya yamuri kutongwa nayo iyi ndeyei chaizvo?
Nyaya yandiri kutongwa nayo inyaya yekurohwa mubasa mumazuva akandwa mujeridha atorwa pauro ndaaitwa kupambwa. Ndo nyaya yandiri kutongwa nayo izvozvo.
Muri kutambiriswa muhorere kubva pamapomerwa nyaya iyi vachere?
Hapana muhoro yatiri kuwana kubva patapomerwa nyaya iyi nekuti nyaya iyi yakatanga muna January ndichingobuda mujeri mandaiwa ndiri ndakasvika chinzi wakanga usipa basa saka tamisa muhoro wako ende kubva ipapo ndakabva ndatanga basa zvekare asvika nanhasi hapana muhoro asi zvinhu zviri kunze kwemutemo izvozvo.
Imi munogutsikana here nemafambisirwo akaitwa nyaya iyi nezuro?
Hapaifanira kugarwa dare rakadaro nekuti hakuna mhosva yataipomerwa haina zvairi nekuti hamusecure instrument mhosva iyoyo haimo saka kana munhu achipomerwa mhosva isu tinoshanda nenespecial instrument inoguida maoperations emasivil service saka kana isimo kureva kuti mhosva iyoyo haisafanira kunge itoripo saka ndizvo zvatakatotanga kunge tichitaura izvozvo kuti isu hataifanira kunge tichigara dare rinori nekuti hakuna mhosva yerudzi rwakadai.
Saka magweta enyu akagutsikana here nezvaakasvitsa kukomiti?
Magweta akasvitsa kukomiti nyaya yekuti haraipa hapaitanga kugarwa dare nekuti hapana mhosva iri kupomberwa inoenderana nemitemo yevashandi vehurumende asi zvakadaro tikapinda zvedu mudare iri mukumbunyikidzwa tikakurukura tinovimba kuti kana vachitanda nemazvo vataisa mutongo wakanaka.
Ko, panyaya yemihoro iyi gweta renyu riri kuti kudii?
Panyaya yemihoro iyi tiri kuti isusu takutipidze nyaya yacho nekumatare ekulebha nekuti tambonyora zvinoitwa magrievance letter pane procedure inenge iripo matanho anoterwa kuhurumende anombofananga uchigotora asi hapana chati taitwa saka ikozvo zvakuita kuti tiitse nyaya yacho nekumatare ekumusoro.
Tiri kuona vachere kuti pava nemwedzi mipfumbamwe kubva pamasungwa muri kurarama sei kana musiri kuwana muhoro?
Zvakaoma kurarama kwacho nekuti dzimwe nguva unotozogo tiri kuite ngaricho kutinyaya ipo ndeyekuti mhuri inofana kurarama saka pamwe pacho unozamara kutiwo maricho kuti wane chouiri kuti mhuri yako neoingo ijinge ichirarama ndo mararamira tekuchingomanyamanya asi inonga zvose nemuromo chaiko.
Makawanawo rutsigiro here painzwa nyaya yenyu pamberi pekomiti kubva kune vamwe vashandi kanawo varayiridzi?
Chokwadi mutsigiro wanga uripo wabereki kuuya kwecommunity yenharaunda yese yatsurasi vakauya vakati tiri kutsigirira murayiridzi wedu pano tinoda kuti murayiridzi wedu anga achitambiswa vakauya neuwandu hwavo zvikuru kusvika pakutoti vaivo vachitadariri vakatozosvika pakutopanika kusvika pakazoya rori yakazara nemakurisa asi vabereki vakauya murunyararo vachitsigira murayiridzi wavo.